kwakawanda vanozviziva kuti mazuva afura kana nguva yafura. Muzimbabwe taona vanhu vakati wandei vachivhundusirwa, vachinyorerwa matsamba ane mabhulezi vamwe kufanika isisu vezeCTU. Vamwe vanhu vachiabhudhatwa usiku, vachirohwa, vachisiyiwa nzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka inyaya inonetsa vanomirira vashandi iyoyo, because vanhu vese ivavo vari kushungurudzwa, kana kuti vanhu vari kutretenwa, vanhu vari kukidnapa, vanhu vari kurohwa vashandi. Saka iyi mandeti yematrade unions yekuti kana pane zvinhu zvakadaro tinokwanisa kureiza voisi yedu kuti hurumende kana ndeipi zvayo, kana even zvichiitika noti muZimbabwe chete, tinombotaura nezvinenge zvichiitika kana kuSomalia, kana kwabhombiwa, kana kuKenya kwabhombiwa, kana kuLesotho, kana kuSwaziland. Ibasa retu sevatungamiri kuti tikwanise kumira kana kupa solidarity. Saka zviri kuitwa neITUC Africa is part of that mandate yavanayo kumamembers avo muAfrica jikerere.
Saka munotarisira here kuti hurumende ichateerera kurudziro yekuti paferefetwei?
Isu hatina basa nazvo kuti ichazoteera here kana kuti kwete, asi tinoyambira nekuti zvakatokosha kuti mamembers edu aprotectwe ndeiresponsibility yegovernment yega yega. Saka kuti whether government of Zimbabwe ichakwanisa here kuzokwanisa kuinstituta ma-investigations ndeine nyaya, asi tiri kutarisira kuti hurumende kana ndeipi inofanira kuita zvakadaro kuona kuti vashandi kana kuti vanhu vemunyika mavo vanochengetedzwa. History muZimbabwe ndeyekuti kunenge kwaitika zvinhu zvakadaro, Zimbabwean government hapana zvainoita sezvatinoziva isisu, asi hatingaregeri kutaura sematreatment even kusina zvavanoita kuti vakwanise kudzivirira vanhu vayo, asi hatiregeri kutaura.
Hurumende iri kupomerawo mamwe masangano kusanganisirawo renyu reZCTU kuti muri kupindira mune zvematongerwo enyika, zvinoita kuti musazosiyiwa kunze kana pachinge paakutariswa vanenge vachipikisana nehurumende. Munotiwo
ikodzero redu dziri muconstitution yenyika dzakati wandei dzakasiyana-siyana kuti tine kodzero rekutaura nezvinenge zvachiitika kunyika dzedu. Saka zvinotishamisa kuti hurumende inoti tinopindira isina kumbotipa umbo unoratidza kuti kupindura zvavari kutaura nezvipi